manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 12/2018 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasevhi yakasukuwere panguva yavakazotiza munyika vachikira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistireti nhasi raenda kumba kwevaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevhia Kasukuwere kunongona zvakaitika panonzi pakaridzwa pfuti nemasoja gore rapera pakabviswa pachigaro vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaona kuti vakasukuvere vakatiza sei munyika. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iye.
Dare ramajistireti iro ranga richitungamirirwa nemutongi wedare hama Josephine Sande rashanyira kumba kwavakasukuwere kuBorodell uko raratidzwa zvikasha zvembumburu zana dzine gumi nenhatu dzinonzi dzakaridzwa pakaitwa chirongwa cheOperation Restore Legacy nemauto chakakonzera kuti vamugabe vasiye basa. Mudhuri wemba yavakasukuwere wanga wakaborwa nembumburu, mawindo akapwanyika uye dzimwe dzembumburu idzi dzinonzi dzakasvika kumba yekurara yavakasukuwere kunyange hazvo dzakazadza kupinda mukati sezvo imba yavakasukuwere yakagadzirwa zvekuti mabara asapinde mumba kana kuti bulletproof. Vakasukuwere avo vari kupomerwa mhosva yekubuda munyika zvisiri pamutemo vaudza dare kuti havaikwanisa kuramba vari munyika sezvo upenyu hwavo hwakange hwave patambo. Vati vakazobuda pamba pavo nekuseri kwemba vakasiya motokari dzavo vakafamba netsoka nemusango kudzamara vapinda muMozambique mavakazonochengetedzwa nehurumende yeko. Gweta ravakasukuwere vaJonathan Samukange vatsinhira kuwanikwa kwembumburu dzakashanda pamba pavakasukuwere.
Reason yataendera kuinspection loko is to demonstrate kuti he was under attack and that he was attacked and that the attack was very serious. Ndiyo reason yacho. Taona kuti aipanga kuine masheros nema AK rifle nema smokers anokwana kuita 113 akapfurwa pamba pake. Tikaona dzimba dzake dzakapfurwa even nembedroom nembedroom.
Kushanyirwa kwaitwa nedare kumba kwavakasukuwere kunotevera kurambwa kwaitwa nedare kuti chikumbiro chakasvitswa kudare navakasukuwere chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe. Mukutongwa kwaitwa nyaya iyi vaSamukange vaudza dare kuti vakasukuwere havairegedza kutiza sezvo vaiva mumwe wemakurukota aive pedyo navamugabe. Vakasukuwere avo vaiva murombi wemisangano muZANU PF pavapa ufakazi hwavo mudare vati vakange vave kutyira upenyu hwavo zvichitevera makakatano akanga ari mubato iri panguva yakapindirwa nemauto mune zvematongerwo enyika asi vakazodzoka munyika mushure mekunge vaona kuti hapana pavangagare upenyu hwavo hwese vari kunze kwenyika vasina mhuri yavo iyo yanga iri munyika. Nekuda kweizvi vaSamukange vati vakasukuwere munhu akatozotsvaga upoteri uye akabuda munyika semubudiro wakangoitwawona vamugabe panguva yehondo pavakabatsirwa naishe rekaita ngwena. Asi muchuchisi wenyaya iyi amai Francisca Mukumbiri vati vakasukuwere munhu ane mhosva iri pachena sezvo magwaro avo ekufambisa asina paakadhindwa kuti vakabuda munyika musi upi vachienda kuMozambique vakabvako vakashanyira nyika dzakawanda. Amai Mukumbiri vatiwo hapana umbo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti munyika mai vane kusagadzikana, zvakaita kuti vakasukuwere vatadze kunomhanara nyaya yepfuti dzakaridzwa pamba pavo. Vashi pamwe aire matsotsi akaridza kuti pamba pavakasukuwere. Mutongi weDare ati nyaya iyi idzoke kuDare mangwana paachazotura mutongo wake, izvo zvatsinirwa navasamukange.
Nyaya yedu tapedza kuadresa koti sasa izvo zvinezvi ndezvekuti meja suti aite ruling, aite judgment yake mangwana, zvanzi iriko mangwana na 8:30 nekuti taisona nemhosva here kana kwete. In other words kuti ari exempt here from being prosecuted for jumping the border.
Vakasukuwere vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti vanga vaenda muhupoteri, kunyange hazvo vati havana tsamba dzinoratidza kuti vanga vari muhupoteri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vemapato ezvematengerwo enyika vanoti kusakwanisa kwavo kuwana gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota dare renomination court risati ragara kuri kukanganisa urongwa hwavo hwekunyoresa kudare iri kuti vagokwanisawo kukwidza musarudzo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Agenda vati nehwande vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission haina kukwanisa kubudisa gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuvhota zuva rekugara kwenomination court risati rasvika. Vahwande vati kusakwanisa kuona gwaro iri kunokanganisa urongwa hwemapato ezvematongerwo enyika.
Nyaya iri kunyanyotishungurudza ndeyekuti tiri kuenda kunomination court tisina voters roll. Hatina kana imwe nzira yekucheka kuti tinyasova neshuwa kugutsikana kuti vanhu vari kuti nominator varimo here muvoters roll, varimo here mumawadhi wayo, maconstituency wayo. Zvanga zviri chiro chachifanirwa chiri pamurao kuti ZEC tiende kunomination court voters roll yapiwa mabato ari kukwikwidza. Takutoenda kunomination court we are not sure, tozongo disqualify wa maybe on the day of nomination court, ndopachava neconfusion.
Sachigaro wedu nerevulawayo mubato reNational People's Party rinotungamirwa naamai Joyce Mujuru, amai Esnat Vulayani avari kuda kukwikwidza kuve mumiriri wenketa muganwini mudare reparamende vachemachemawo nekusavepo kwevoters roll.
Voters roll pachezvayo it was supposed to be there, yanga ichifanirwa kuvapo kuitira kuti tione manominators edu. Asiko zvino tiri kungoshanda paguesswork because there's nothing which we can do. Takungoisa tichibvunza manominators kuti wakaregister kuti zvichafamba sei, hatizivi kuti toita sei, but tatichiti maybe ZEC yanga ichifanirwa kuita sei kuvisa voters roll.
Mukuru weZEC muBulawayo District amai Stembiso Kupe vaudza Studio 7 kuti ZEC yave negwaro rakacheneswa revakanyoresa kuvhota mushure mechirongwa chekupa vanhu mukana wekuongorora gwaro iri chakaitwa kubva musi wa19 kusvika 29 mwedzi wapera. Vati ZEC yakapa vose vanoda kunyoresa kuti vagokwikwidza mukana wekunyoresa dare renomination court risati ragara nemusi wechina svondo rino kuitira kuti ivo veZEC nevemapato ava vagowana nguva yakakwana yekugadzirisa zvinenge zvichidiwa kugadzirisa zuva rekugara kwedare iri risati rasvika. Amai Kupe vati vose vachakwikwidza musarudzo vachapiwa gwaro revoters roll kana vachinge vakwanisa kunyoresa kunomination court.
Voters roll yatosvika, zvatisaita kune vanhu vakasubmita maforms avo kubva musi weSaturday. Saka kubva mangwana timu yedu inobva yatanga kutarisa vese tichingotarisa manominators kuti aripo here kuvoters roll. Vasipo kuvoters roll maforms edu ana mafone number yemacandidates, tobva tavafonera kuti vauye kuzotora an additional nomination paper vechinotsvaga manominators. Tisati taenda kucourt on the 14th.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti kutadza kweZEC kuburitsa nenguva gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota ndicho chimwe chezvinyunyuto zvemubatanidzwa weMDC Alliance.
Voters roll riri kunonoka kuuya kuvanhu ndochimwe chakanga chiri chichemo chatakatapa kuzek kuti sei vachinonoka kuunza voters roll kuvanhu kuitira kuti macandidates vachakondesta vagoziva kuti ndiani akaregister ndiani asina. Saka ito chinyunyuto chikuru ndozvimwe zvezvinyunyuto pamusoro pezvozvo zvekuti taichida kuti paitwe audit yevoters roll.
Pasi pemutemo wenyika, ZEC inofanirwa kutura zviri pamutemo, gwaro rine mazita evanhu vakanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota mushure mekunge vanhu vapiwa mukana wekuongorora gwaro iri. Pari zvino, vanhu vari kukwanisa kutarisa mazita avo padande mutande reZEC. Amai Ellen Kandororo Dingane, vesangano reZimbabwe Election Support Network, vanoti kunyange hazvo sangano ravo richitambira urongwa uhu, ZEC inofanirwa kutevedzera mutemo yoburitsa gwaro revoters roll munguva inofanirwa kuitira kuti pasave nekupokana kunozogona kuitira kuti vamwe vazoti sarudzwa dzina kuchena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri weMDCT uye vari mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vadoma vankululeko Sivanda semutauriri wavo vachitsiva vali kutamborinyoka ava vari kuda kukwikwidza kuGoromonzi South musarudzo dzeparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mukuru anoona nezvevashandi muMDCT vaSesoro Zvidzai vaudza Studio 7 kuti vachamisa vadomawo vamwe vanhu kuti vatore zvimwe zvigaro kuti basa rinyatsofamba zvakanaka vachigadzirira sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tina vatimba vanenge vachishanda kutarisa zviri kuitika kuZEC. Tina Dr. Nguleko Sivanda vanenge vari mutauri director wa president, sezvamunoziva kuti anga ari mutauri wa president akumira kuGoromonzi West senhengo yeparliament. Anotarisira kuti achabudirira ikoko. Tine vamiririri vekunze kwenyika in line with nyaya dzekuti tinorumbidza nokuziva kuti vana vaidu vari mudiaspora vane basa rokuita, vanoziva zvekudiaspora nezvemunyika, ndo vachange vachimiririra zvitinhu.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato iri vanoti vatamborinyoka vange vave kutadza kuita basa ravo zvizere sezvo vange vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga rutsigiro kuGoromonzi West, uko kwavari kutarisirwa kukwikwidzana navaenergy mutori veZANU PF musarudzo dzeparamende. Vamwe vadomwa ndiva Jameson Timba, avo vave mumiriri wavachamisa pasarudzo, muzvare Yvonne Mashunge, mumiriri weMDCT kuBritain, vaRalph Black ndo vasarudzwa kumirira kuAmerica, vaAustin Moyo vachimirira kuSouth Africa, vaMatula Lusinga vachimirira bato kuAfrican Union, muzvare Grace Quinje ndo vari kumirira bato kuEuropean Union, uko vaElliot Pebe vachiona nezvemabhizinesi kuEurope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vaita musangano mukuru unopinda munhoroondo nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Musangano mukuru uyu waitirwa kuSingapore uye vanga vakanangana nekukurudzira North Korea kuti isiyane neurongwa hwayo hwekugadzira zvombo zvehondo zvorudzi rwenuclear. Vatungamiri vaviri ava vanyoreranawo chibvumirano chekushanda pamwe chete. Vachitaura nemutoro wenhau weVoice of America Greta Van Susteren mushure memusangano uyu, vaTrump varumbidza vaKim vachiti munhu akasununguka, akangwara uye anogona zvehurukuro.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people. Not that I'm surprised by that, but he loves his people. And I think that we have a, you know, the start of an amazing deal.
Vachipindura mubvunzo wekuti vakurukura here nezvekodzero dzevanhu uye kuti vaKim vati kudii, vaTrump vati nguva yehuru yemusangano uyu yapera vachikurukura nezvekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo, asi vabatabatawo zvimwe zvakawanda kusanganisira nyaya dzekodzero dzevanhu, vachitiwo kudzoka kumusha kwemapfupa vakafira kuhondo ndechimwe chikuru chavataura nezvacho. Vatiwo izvi vazviisa mugwaro ravasainirana uye zvaitika izvi zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda.
We obviously were talking about the denuclearization 90% of the time, but we put a lot of other things, including human rights were mentioned. Getting the remains back were a big factor. In fact, we put it in the document. We're able to get that in the document. We got a lot of good things in that document. That was far beyond what anyone thought was going to happen.
Panyaya yekuti chii chaita kuti vakimwe vabvume kupinda munhaurirano idzi rwendo runo mushure mekutyisidzira nehondo kwenguva yakareba vaTrump vati havafunge kuti panga paine kutyisidzira kukuru asi semaonero avo vanhu vanga vasingangode kutaura nezvazvo chete asi vati vanofunga kuti nzira dzavakashandisa mukukwezva North Korea kunhaurirano dzakashanda kunyange hazvo pane vamwe vaifunga kuti vaikanganisa nekuita izvi.
I think the initial rhetoric was very important, frankly, as much as I hated to do it and as much as some people thought I was doing the wrong thing. I think without that, we wouldn't be here.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vanoti vanofunga kuti musangano wevatungamiri vaviri ava vakakoshera pasi rose sezvo nyika zhinji dzisisadi zvehondo. Vatiwo kudyidzana kweAmerica neNorth Korea kwakanakirawo Zimbabwe sezvo yagara ichiwirira neNorth Korea iyo yanga ichionekwa senyika inodzvanyirira vanhu vayo.
Isu sokuona kwedu tinoona kuti chiitiko chakanaka zvikuru pasi rese nekuti North Korea neAmerica zvakazvisingataurirani kwemakore akawanda kubvira pakapera Second World War. Saka izvi tinoona zviri zvakakosha zvikuru ende ava vakuru ava vaTrump vekuAmerica navaunha vekuNorth Korea vagona zvikuru kuti vasangane kuitira kuti papedze dambudziko rokutyisidzirana kuti tingangoparadzwa nyika ingangoparadzwa nenyaya yezvombo zvinoparadza nyika iyi. Saka tinoona zviri zvakakosha zvikuru kuti vasangana vataurirana kekutanga. Tinofungidzira kuti vaTrump vakati vachavashedza kuti mutungamiri weNorth Korea angangouya kuUnited Nations muna naSeptembe October gore rino zvinhu zvinofadza zvikuru izvozvo kuGeneral Assembly kuti taakuti vachidyidzana senyika dzinonzwisisa kuti nyika inofamba sei.
Nyaya hombe yanga iri yekuti North Korea imiswe kugadzira zvombo zvenyuclear tingaona here kusangana iko kuchizoita kuti vabudirire kumisa North Korea kugadzira zvombo izvozvo?
Iko kutotanga kutaura kwavaita ikokoko ndokunotori kwakakosha zvikuru nekuti iye zvinezvi kusangana kwavaita vataurirana kuti iwe chiregera kugadzira nyika zvinoparadza izvi nekuti hazvibatsiri. Nyika dzepasi panapa hadzichada kungoenda kuhondo kuhondo. Saka zvinhupo zvinoparadza zvenyukuriya izvi hazvina nebasa rese kuti unge uchizvigadzira iye zvinezvi, unenge uchida kuenda kuhondo nani.
Kusangana ikoku kunorevei kuZimbabwe tichitarisawo ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Izvo zvinotibatsira nekuti isu Zimbabwe zvauri kungonzwa mazuva ano president vedu achiti Zimbabwe is now open for business. Isu tirungoti munhu wese ari kuda kuzovhura mabhizinisi muno muZimbabwe, kana uri uchibva kuAmerica huya, kana uchibva kuNorth Korea huya, kana uchibva kuSouth Korea huya, uchibva kuChina huya. Saka tiri kuti zvakanaka zvikuru nokuti zvinoita kuti pasaita kufungidzana kwakaipa. Saka isu Zimbabwe tinoona zvakanaka kwatiri kuti mabhizinesimeni ekuNorth Korea atagara tichidyidzana navo ngavauye kuno, vekuAmerica ngavauye kuno vazovhura makambani edu anga aparara. Tinozvifarira zvikuru izvi zviri kuitika izvi.
Vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vakaindinesi paradza vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vanotiwo musangano wevatungamiri vaviri ava vakakosha zvikuru sezvo North Korea yave kudawo kutyidzana nedzimwe nyika.
Chiitiko chakanaka nekuti pese panoita kuti maboka anenge kanzi nyika dzinenge dziri kuwirirana dzikwanise kugara pasi dzichitaurirana. Chiitiko chinenge chakanaka nekuti pese panenge pane kupokana kunopedzwa nekutaurirana. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka.
Chinhu chanyanyowo kwezva kuti musangano unge uripo uyu inyaya yekugadzirwa kwezvombo zvenyuclear neNorth Korea, uye tinonzwa kuti chinangwa chihombe chemusangano chachiri chekukurudzira North Korea kuti isiyane nekugadzira zvombo zvenyuclear. Mungaona zvichibudirira here izvo?
Zvinokwanisa kubudirira nekuti chatofanira kutarisa ndechekuti vatungamiri venyika vanenge vachiita zveudzvanyirira vakaita sana Kim ava vanhu vaya vanenge vachida kuti vaacceptwe nepasi rose. Saka nyange zvazvo vachionekwa sevanhu vakaoma zvikuru kwazvo vachizviratidza sevanhu vakaoma asi nechemukati vanhu vanoda yatinoti acceptance. Saka kusangana kwake neAmerica inova ndiyo the world's biggest superpower zvinogona kuti zviite kuti iye achinje maitiro anga ari kutungamira kwaanga achiita North Korea kuti ikwanise kuacceptwa internationally.
Uko musangano iwoyu unosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea, kana kuti chiitiko ichochi chinosiyawo papi ukama hweZimbabwe neNorth Korea?
Ndinoona kuti chinoitika ndechekuti nyika dzarifana North Korea dzaisapotawo zvinhu zvaiitwa neZimbabwe nana Mugabe izvi nenyaya yeudzvanyiriri. Asi kana North Korea ichinge yaane ukama hwakanaka neAmerica, zvaakuchiitawo kuti kana yakada kuti ipindire nyaya dzemuZimbabwe, inenge yaakutanga kutarisawo kuti dzimwe nyika dzairi kuvirirana nadzo dzinoona sei ushamwari hwayo neZimbabwe. Saka ndingati nini, kana tichitaura toti mainternational relations, chiitiko chakanaka, nekuti pose pachada kuti North Korea ipinde ichisapota udzvanyiriri, vachagarawo pasi neAmerica vonzi izvi zvamaa kuda kuita izvi zvinogona kukanganisawo ushamwari hwedu, nekuti isusu zveudzvanyiriri hatidi. Saka ndinoona kuti chiitiko chakanaka paukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Kutambirwa kwemari yekuChina semari inogona kushandiswa nesangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF kunonzi mucherechedzo mukuru wekuti dhora rekuAmerica rava kukwikwidzwa zvine mutsindo pasi rose. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemari pasi rose dzinoti IMF yakatora danho iri mushure mokuona kuti China iri kufambira mberi zvikuru munyaya dzebudiriro, uye nyika dzakawanda dzinoshandisa zvinhu zviri kugadzirwa kuChina. Kunyange hazvo mari yekuChina yuan iine huremu huri pasi pedhora rekuAmerica, nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kusimukira kuri kuita upfumi hweChina kuchaita kuti mari yayo ive nesimba mumakore mashoma anotevera. Dzimwe nyanzvi dziri kuyambira kuti mune ramangwana vane mari dzavo vachaonekwa vachidyara mari dzavo mumakambani ekuChina, sezvo nyika iyi iri kuratidza kusimukira kune mutsindo. IMF isangano rinoziva zvinoitika munyika zana nemakumi masere neshanu, uye ndiro sangano rinobatsira nyika dzinenge dzichida mari yorubatsiro. Vanoziva zviri kuitika muIMF vanoti kupinda kweChina mudura remari dzinoshandiswa nesangano iri zvava kureva kuti maitiro esangano iri ava kuchinja kuburikidza nokupiwa nzeve kunenge kwava kuitwa China. Kutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica kuri kuramba kuchikwira. Mugore ra2009 China yakapfuura America mukutengeserana nenyika dzemuAfrica, uye munandira gore rino China inoti kutenga nekutengeserana pakati penyika iyi nenyika dzemuAfrica kwakapfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe emadhora. Kutengeserana pakati peChina nenyika zhinji kuri kuramba kuchikwirira, izvo zvave kukonzera kuti vanhu kana makambani anoisa mari mune dzimwe nyika aise mari yavo mumakambani ekuChina. zvichitevera kupinda kweyuan mudura reIMF, nyika dzinoita gumi nenomwe dzemuAfrica dziri kuziva kushandiswa kweyuan mukutengeserana pakati padzo. Asi, nyanzvi mune zvemari neupfumi uye vachidzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio, Professor Elliot Masocha, vanoti havavimbi nemaitiro eChina.
Ndoona sokuti haisi pfungwa yakanaka kana tichitarisa yatinoti isu reputation yeChina mumaitiro ainoita kunyanya kana ichishanda nenyika dzokuAfrica. Tozotarisa isu reputation yeChina yekunzi iyo inomani plate currency yayo ichiti ikambokwira ikambodi kuti benefite iyo. China inofunga kuti vanhu vokuAfrica vakapata.
Asi imwe zvenyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda neLabor Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti China iri kubata nyika dzepasi rose nekuti upfumi hwenyika iyi huri kukwirira zvekuti mabhizimisi vemunyika dzakaita seAmerica vave kuda kuisa mari mumakambani ekuChina.
Chekutangisisa chatinofanira kujekesa ndechekuti China inyika yasimukira zvakanyanya mune zveupfumi hwenyika. I think vari panumber 2 pari zvino. Kama wedu senyika dzemuAfrica neChina hune huchangoramba hwakarerekera kuChina.
Vachitambara vanobvumirana navamasocha kuti Zimbabwe ngaigadzirise upfumi hwayo. Vanotiwo Zimbabwe inofanira kurega kutengesa zvinhu kana zvicherwa zvinozonogadzirwa kunze kwenyika sezviri kuitika kufodya nemangoda. Vanoti hapachina zvekutanzvenga China nekuti masimba ezveupfumi ari kuchinja, asi Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti isasaririra.
Chokutangisisa ngatigadzirise upfumi hwedu.
Zvamira zvakadai, vachitambara vanoti America inofanirwa kusunga dzisimbe kuitira kuti isapinzwe parumananzombe neChina.
Zvavanozofanira kuita kuendera mberi nenyaya yeinnovation, kuendera mberi nenyaya yetechnological advancement, nekuti ndo chete mafactors anogona kuita kuti nyika yega yega iwe competitive, kuti nyika yega yega ipunduke.
Nyanzvi dzinoti China iri kushandisa unyanzvi hwayo mukutenga zvicherwa semubhadharo wainopiwa nenyika, zvikuru dzemuAfrica dzinenge dzatenga zvinhu zvayo, kanawo nyika dzinenge dzapiwa mari yokusimudzira nyika idzi. Izvi zvinoita kuti China ive neupfumi hwakasimba kuburikidza nezvicherwa zvainenge yaunganidza kana kuti sound money. Dzimwe nyika dzakabudirira dzine upfumi hwefiat currency, uho hunovapo kuburikidza nokuimika kwehurumende uko kunopa veruzhinji kuti varemekedze mari inodhindwa nehurumende dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Chirongwa chedu chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa kuburiswa kwaita electronic voters roll. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvengo yedu yapera, regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare rinoenda kunoona zvakaitwa pamba pavasefi yakasukuvere panguva yavakazotiza munyika vachityira upenyu hwavo. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekunonoka kuburiswa kwegwaro revavhoti. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoita musangano nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un kuSingapore. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai yane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 12 onhlangula 2018 nangu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyasekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho.
Umongameli Donald Trump weleMelika usencome umhlangano awuqhube eSingapore nomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un.
Ama-voters for lethu asebuyile. Sesizakhangela ke bana laba ama candidates aledileyo kususela ngomgqibelo ama candidates abelokhu letha amaphepha abo besingawakhangeli kodwa kususela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama nominators.
Lanxa iZimbabwe Electoral Commission isithi gwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe.
Ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu bezano PFL semudare belingile la coast. So inew dispensation le isilethe ukubambana phakathi kwezano PF. Njalo lokhu kuzayinelisa ibandla lezano PF lenqobe. Ikakhulu sikhangela ibandla eliphikisayo leNDC. Kukhanya into zabazimanga kahle esigabeni semudare.
Kuhlelo lapho esikhangela ngokuvota kwabantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lamhlanje sisesigabeni seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi izano PF ilakho ukunqoba njalo ukhetho lwalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Donald Trump weleMelika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lomunye wakhe weNorth Korea, umongameli Kim Jong-un, njalo uthi uyamthemba umongameli Kim nxa esithi uzimisele ukuma ukusebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Usithandekile Mhlanga usethulela okuningi okwenzakale kulomhlangano.
Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano lo oqhutshelwe eSingapore lamhla ekuseni, umongameli Trump uthe engasebenza lamazwe agoqela ele South Korea, Japan kanye lele China ukufeza izivumelwano zakhe nomongameli Kim. Asizweni amazwi kamongameli Trump.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Ulesimo esihle. Uyasekelela, uhlakaniphile, njalo uyabathanda abantu bakhe beNorth Korea. Lanxa bengivele ngingathanda ukuthi ngalokho. Silesivumelwano esiqinileyo esokuthi ilizwe lakhe lingasebenzisi izikhali zombhubhiso ezenuclear, kanye lokuthi kubuyiselwe amathambo enkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeMelika ezashona kulelo lizwe. Lokhu kuqakathekile empilweni zabantu ngoba bethezi bengilobela incwadi bekhalaza
ngapho.
Umongameli Trump uthi umongameli Kim wamukele kuhle inkuthazo yokuthi ananze amalungelo oluntu elizweni lakhe.
You know, we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing through our various
sisebenza le North Korea okwenyanga ezintathu ezidlulileyo. Lesiphatha amandla sikahulumende wethu umnumzana Mike Pompeo, yena owenza umsebenzi omuhle kakhulu. Bengingalali lokulala, ngiyaziqhenya ngokwenzekileyo ngoba isiphetho bekuya kuba yimpi kufe izigidi lezigidi zabantu.
Uthi lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa ele North Korea azisoze zethulwe kungafezwanga izivumelwano zezikhali zenuclear. Umongameli Kim laye ubonakale ethabile lapho ehumutshelwa amazwi kamongameli Trump abemncoma. Njalo laye uthi uyathokoza ukuthi sebekhulumile lele Melika lanxa bekule migoqo eminingi. Lo ubungumhlangano wakuqala phakathi kukamongameli weMelika loweNorth Korea. Njalo umongameli Trump uthi uthemba kuza kuba lomhlangano ofanayo esigodlweni seWhite House eWashington DC kwelizayo.
ukuhlaziya udaba lolu usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe.
Isasiside isikhathi iNorth Korea le America ikhovele akho ngesintu ukuthi kukhona enye ezovuka ukhona. Akho lokhu kutshengisa ukuthi besokuzafika isikhathi vele ukuthi kukhona omunye okufanele agive ini. Ngenxa yokuthi amanuclear aphoza ingozi enkulu emhlabeni, ngibona bekubalulekile ukuthi abakhokheli we-America lwe-North Korea bahlangane ukwenzela ukuthi bayenze ukuthi umhlaba ube lokuthula.
Sesikhangela zona izithembiso lezi, ubona ingani zingafezeka na?
Izithembiso okwamanje kunzima ukuthi zingathi zingalandelwa. Kodwa kubalulekileyo ukuthi abantu sebeqalisile ukukhulumisana. Njengoba sike saphawula ngaphambilini ukuthi ukuhlangana lokhu historic bekungakaze kubonakale ukuthi umongameli we-America nomongameli we-North Korea bahlangene. Ngakho izivumelwano zizabonakala ngokuya kwesikhathi. Angiboni ukuthi zizalandelwa zonke ngokubhala kwazo. Ngenxa yokuthi iNorth Korea ivele yakhelwe phezu kokuncindezela amalungelo abantu esingathi human rights. Kuzaba nzima ukuthi overnight bavuke sebeyidemokhrasi. Kuzathatha isikhathi, ngathatha even 5 years or 10 years. Kodwa umhlangano lo utshengisa sobala ukuthi hhayi izinto sezizashintsha ziya phambili. Kodwa zingashintsha ngonyawo lonwabo.
Kukhona eleZimbabwe elingakuthola ngalokho okwenzakeleyo.
Esingakunanzelela ukuthi iZimbabwe yona asolizwe lelana elingathi lilamandla atheni nxa siliqathanisa neNorth Korea. Sizakhumbula ukuthi iNorth Korea ngale ilamazwe anjengaboChina laboSouth Korea laboSingapore. Amazwe abalulekileyo kakhulu ku-America. Ngako kuqakathekile ukuthi i-America ibe lobudlelwano obuhle kusigaba sina lesiya. IZimbabwe angiboni isiba le-attention efana le-North Korea. Njalo-ke angiboni ukuthi iZimbabwe kuzashese izinto ziguquke nxa kulokwa kusasimathe laba abaphethe kwamanje bengazange batshengisa ukuthi bafuna ukuthi kube le-free and fair election, kube le-democracy eZimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubexoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanxa iCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwabavoti soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe, khona sokusele insuku ezimbili kuphela ukuthi idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court lihlale. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kumaviki amabili edluleyo umongameli welizwe wethula usuku okuza kwenziwa ngalo ukhetho, njalo izekhi yathembisa ukuthi uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll izatholakala ebulenjini, kodwa lokhu akwenzakalanga. Uluhlu lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll khona ifike emahofisini awezekhi kobulawayo namhla ekuseni, kodwa naloba kunjalo amabandla ancintisayo ekhetheni soze enelise ukuyithola. U-District Elections Officer wakobulawayo uNkosikazi Sithembise Khuphe uthi i-voters roll isibuyile, ethi khona bezaqala ukuhlola amaphepha ababhalisela ukuncintisa ekhethweni.
Ama-voters roll ethu asebuyile, sesizakhangela ke bana laba ama-candidates aledileyo. Kusukisela ngomgqibelo ama-candidates abelokhu letha amaphepha abo besingawakhangeli, kodwa kusukisela kusasa sizaqalisa ukukhangela ama-nominators. Nxa bekhona ku-voters roll kuyabe kuqondile amaphepha abo bayahlangana lawo e-nomination court. Nxa abantu bakho bengekho ku-voters roll, siya kufonela sikubize uzothatha iphepha lakho uyedinga ama-nominators aku-voters roll.
Abamabandla ezombusazwe akhalaza kakhulu ngokuswelakala kwe-voters roll, bethi bekufanele ngalesi sikhathi sifinyelelwa ngumuntu wonke ukuze benelise ukuhlola ukuthi abantu ababasekelayo babhalisile. Omunye walabo ngumnumzana Bet Nico Pepe owebandla le-MDCT ekhokhelwa unkosikazi Thokozani Khuphe othi le ngenye indlela yokubaqala.
Kungaba ngezinye indlela ke ezokuthi ke basicunuleke njenge opposition. Kodwa ke sikwenzileyo thina ke state na hayi labo abasayinelayo nasizathatha ke wonke umuntu okusayinelayo ukhangele ukuthi i-voters slip yakhe uyibone sibili ukhangele lesithupha ukuthi kuyahambelana lesithupha. Njalo izakwenza ukuthi sithathe abantu bonke labo abasayinde sibathathe izithupha zabo sihambe lazo ku registration center. Ukwenzela ukuthi nxa sokuba lempikisano yabi khona ngilakho ukuthi ngibe lobufakazi bokuthi hayi umuntu lo nguye osayinela lapha njalo i-registration service slip yakhe ngiyibonile njalo ngaphinda futhi ke ngabuya lesithupha sakuthi kubonakale ke sibili ukuthi hayi nanguye umuntu osayinile umuntu oqondileyo.
Umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kuyadanisa ukuthi idalele nomination court lihlala ensukwini ezimbili belokhe bengabonanga i-voters roll.
Kuyasidanisa ukuthi sasele 2 days ukuthi nomination court ihlale izekhi kayifuni ukuveza i-voters roll okusikhanyela sobala ukuthi mhlawumbe already izekhi sokuyindlela esiqala futhi ukuthi benze ukhetho lwabantu bengaluthembi ngoba akula ndlela abantu abangaya ngayo kunomination court bengabonanga i-voters roll ngezindlela sokuzindlela izekhi esiqala ukuriga ngalo ukhetho.
Isikhulumi se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi baya kusola ukungavezwa kwe-voters roll ethi njengomanyana we-MDC Alliance yikho betshengisele ngeviki edlileyo bekhonona.
Njengoba ubonile uviki ephelileyo i-alliance yenze imatch eHarare ikhala ngengxenye yezinto zonale zokhuluma ngazo eze-voters roll ukubana ingabi khona ebantwini ngesikhathi okutshengisela ukuthi kukhona ubutsotsi obufuna ukwenzakala sibili from ibandla elibusayo.
Idale lokubhalisela ukuncintisa ekhethweni ele-nomination court liyahlala ngolwesine kuyona le iviki mhlaka 14 Mhlangula njalo kumele abancintisayo basekelwe loba basayinelwe ngabantu ababhalisele ukuvota. Ngenxa yokungavezwa kogwalo lwamabizo ababhalisele ukuvota akwaziwa ukuthi bazakwenelisa na ukuthi babhalise ukuze bancintise kukhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi lamuhla uye endlini yo owayesiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukwere eHarare ngendlela yokudingisisa ukuthi uqinisile yini ukuthi wabaleka elizweni ngoba amasotsha ayifuna ukumbulala badubula indlu yakhe ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuza ngemva kokuba umthethwandaba wale ukulahlela kachana icala eletheswayo uKasukwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni. Kubikwa kutholakale inhlamvu zempopho endlini kamnumzana Kasukwere eziningi kakhulu kukanti le miduli ibibhobokile ilamanxeba. Ukuthethwa kwalolu daba kuzaqhubeka kusasa emthethwandaba. Good Life Talk uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection lamuhla sikhangela ukwethulwa kogwalo lwebulenjini loluhlu lwamagama abavoti i-electronic voters roll. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulungiselelwa ukhetho oluhlaziya ngembali yokuvota kwezigaba ezehlukeneyo lamhlanje sizagcila ke ngesigaba seManicaland. Okwamanje wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ele Italy lilungiselela ukuthumela amakhulu lamakhulu abantu kwele Spain ababaleka emazweni awe Africa besiyazama impilo engcono ezwekazi le Europe. okulinyathelo elisolwe ngumongameli Emmanuel Macron wele France esithi kungumthetho wamazwe omhlaba ukwamukela abokuza. Umkhokheli webutho lakwele Pakistan uGeneral Kamar Javed Bajwa ukhokhele iqula elethekelele kwele Afghanistan lamhlanje laya kukhulumisana lomongameli Ashraf Ghani emzameni yokuletha ukuthula kwele Afghanistan.
Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela, zona indwendwe emabhanga seziyinhlala yenza lapho uZulu aphiwa ingcosana nje yemali nxa ithe yatholakala. Wona amafutha ezimota alokhu enzima ukuthola, njalo abanye sebeqalile ukukhweza intengo yawo. Unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo uthi intengo yempahla ezitolo ayisabambeki.
So ukukhwela kwezinto njengoba ngisitsho, amatamatisi ungeke wawathengi emagrosa kufuna ezitolo, kufuneka uzilimele ngoba ezitolo kulezi nsuku amatamatisi liyanyanisa kuyako. Kukhwelile sibili. Lokho kuthandwa laba abangathi bafundile, abangathi sebefuna akuthiwa ngama-breakfast cereals. Akhwelile babona. Yiwo asebusela abantu ukuthi banakane ukudla. Ngabe impuphu yesintu ichiphile? Ngabe vele asilila ndaba lawa ama-breakfast cereals? Singabe sesizidlela impuphu yonyawo uthi le mpuphu yamabele ngoba izinto sezidura kakhulu.
Ingcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okunye okungakubangela ukuthi intengo yempahla idle phezulu ikuthi kuya ngokuthi umuntu uthenga ngandlela bani.
Intengo le iyabe ilanda i-US dollar. So nxa kuyikuthi i-US dollar i-percentage yangkhona abayinika abathi i-US dollar ikhwela, intengo iyabe ikhwela njalo ngoba iyabe ilanda i-US dollar. Thina asikakwanisi ukuthi silungise impahla eningi ukuthi sikwanise ukuthi sizithengise. So siphila ngama-imports. So sitsho ukuthi sifuna imali eningi ukuthi sithenge ama-imports, ama-basic commodities lo wunye esikuthengisayo. So abantu bayabe sithi nxa bengacharge i-price le besihamba e-black market bathenge i-US dollar ukuthi bakwanise ukuthi bathenge ama-imports besebenzisa i-US dollar.
Unkosikazi Khumalo oyingcwethi njalo kwezokudla uthi ngabe uZulu esidla ukudla kwemakhaya okufana lenyawuthi lamabele ngabe kungcono, kodwa intengo yakhona layo isikhwelile.
Kuzaqala ngochago oluyilona olungadliwa umntwana ludliwe ngabadala. Esasisithi liyadura lalo siba yi-125. Ya, bakithi isichago selukhwelile. Manje khathesi i-starting point i-136, 135. I-1 liter yochago ukuthi iyimalini. Ningakakhulumi ngezimpuphu lezi ezesintu amabele lo nyawuthi avele kungathi kukhwelile. Thina siwafunela ukuthi abantu sibanenge esi-positive, esi-HIV positive, yikho esifuna ukukudla. Manje ugovernment kenza ukuthi kulinywe kube kuningi khona kuza sichiphela laba abapositive bakusebenzise ngendlela efaneleyo ngoba impuphu yakhona ingcono kulempuphu yomuntu.
Ukutshera uthi ngenxa yokuthi ilizwe alilamafekitali okulungisa impahla, intengo izayala ilokhu iqonga.
Silokho silayo esithi three-tier pricing ngoba abaprice amathathu. I-price ye-US dollar, i-price ye-cash nxa ulamabhondi, le-price eco-cash kumbe i-swipe kumbe i-transfer. Ungasenani uthi kuka bomankuja uthi akuvumelwa, kodwa ama-price alokho abuya kanjalo. So yikho ama-price eqonga ngoba i-US dollar emsikeni it's around 55-60% nxa abantu sebelithengisa.
Kwamanye amazwe nxa intengo yempahla ikhwela phambilini kokhetho, uZulu kavoteli ibandla elibusayo.
Ingcwethi zezombusazwe zithi iZANU-PF lakho kunqoba kukhetho lwamalunga edale lephalamende lwalonyaka esigabeni seManicaland lanxa owayengumongameli umnumzana Robert Mgabe wayelosekelo olukhulu kulesi sigaba. Okunenga sikuzweni kuGibson Bebe esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lezakhamizi zeManicaland zithi azilani lokususwa embusweni kukamnumzana Robert Mgabe njengoba bezwisisa umbuso omutsha. Kube lelinye icele elithi iZANU-PF ingathola imbila zithutha lonyaka njengoba ibingananzi intuthulo yalumango ikakhulu nxa kukhangelwa inotho yamatshe aligugu amadayimana ahuquluzwa mihla ngemihla kodwa inzuzo ingaphenduki ukuzothuthukisa isigaba. Indawo ezinjengeChibhingi eminyakeni ilizwe lisanda kuthola uZibuse zazisekela ibandla leZanu Ndonga ukuthi ngeminyaka yabo 1990 ibandla leZumu elalikhokhelwa ngumoye umnumzana Edgar Degere lathethela iZANU-PF amavoti njengoba osamanyika babesekela uTegere. Ukuthe ngokubunjwa kwebandla leMDC ngomnyaka ka-99 iManicaland yaba ngeyinye yezindawo lapho ibandla leZANU-PF elahle lalahlekelwa lusekelo ngesilinganiso esilikhulu. Ngomnyaka ka-2008 iZANU-PF yathola izikhundla eziyisithupha edayele ePhalamende kuthi iMDC yathola amashumi amabili okwamangalisa abanengi. Kukhetho luka-2013 iMDCT yasala isebunzimeni ngokuthola izikhundla ezinye kuphela kuthi iZANU-PF ezingamashumi amabili lambili. Ingcwethi zezombusazwe zithi akusoze kube lomohluko kukhethu lwalonyaka. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Richard Mahomba othi ukususwa kukaMgabe akutsho ukuthi iZANU-PF izehluleka ukunqoba eManicaland njalo abantu abamkhethayo kungabantu bebandla hhathi abakhe. Njalo uZulu sewavuma ukuthi inguquko yobukhokheli ikhona.
For power to be sustained, it means that it has to be consolidated. And Mgabe is by no way consolidated.
Isakhamuzi
seManicaland umnumzana Trevor Nguo uthi iZANU-PF ngeke inqobe ngoba yehluleka ukunaka iningi labantu abemdare Danganda leChiatswa indawo athe kwakumele zithuthukiswe nguhulumende ngenzuzo ayithola kulezi ndawo alethe imisebenzi njengokwethembisa kwakhe.
Nga ethi eManicaland like Chipinge yemutare we have many industries nga oTanganda bakhona nga but asiboni i-development of infrastructure. Thina we are suffering especially thina emakhaya, we are not seeing anything from this government. Siyabona ukuthi iZANU-PF ilolo mutshangwa ochinotimba opa mchunguri nga eManicaland but iZANU-PF they must just go and sleep ngale eHarare.
Enye njalo ingcwethi yezombusazwe umnumzana Craig Dube uthi ukukhishwa kukaMgabe lokuxabana okwenzakala phakathi kweZANU-PF akusoze kuyidlise kukhetho lwalonyaka eManicaland njengoba ingxenye eyanqobayo kungxabano le elacost kuyiyo eziphetheyo ngalezi nsuku. Kodwa ngakucelele MDC uthi akaboni linqoba eManicaland njengoba kulokudonselana phakathi kwalo
ngxabano phakathi kwe-G40 leLacost kuZANU-PF kanye lokususwa kukamongameli uRobert Mgabe. Angiboni ukubuyelisa ibandla leZANU-PF muva esigabeni seMutare ngenxa yokuthi singakhangela iningi labantu beZANU-PF elisemutare belinge leLacost. So i-new dispensation le isilethe ukubambana phakathi kweZANU-PF njalo lokhu kuzayinelisa ibandla leZANU-PF linqobe ikakhulu sikhayela ibandla eliphikisayo le-MDC. Kukhanya into zabazimanga kahle isigabeni seMutare.
Isikhulumeli sebandla le-National Patriotic Front ekhanya isekelwa nguMgabe umnumzana Jelas Mawarire uthi kulamalunga angajabulela ubukhokheli bezanupf obukhona manje asemanyeni labo abawaziyo ukuthi azavotela iNPF kukhetho lwalonyaka. Lokhu yikho osekwenze lwaba ludaba egudwini ingxoxompikisano zokunqoba kwaMnangagwa endaweni ezazivele zinqotshwa uMgabe. Ngimele isitho 7 ngiseHarare, ngiGibson Beck.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ale balaleli iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Liyazi ke ingoma yachaya ishabalala rhythm kodwa ke lapha ichaya Mr. Styles ngomhlobo wegqum ithi yona awungitshele sithandwa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebisilazo ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Donald Trump wele Melika usencome umhlangano awuqhube eSingapore lamhlanje ekuseni lomunye wakhe weNorth Korea umongameli Kim Jong-un. Lanxa ikhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isithi ugwalo lwamabizo abantu ababhalisele ukuvota i-voters roll soluphumile alukanikezwa amabandla ezombusazwe. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ngokuvota kwabantu bezigaba ezehlukeneyo zelizwe, lamhlanje sikhangele isigaba seManicaland lapho ingcwethi zezombusazwe ezithi iZANU-PF ilakho ukunqoba kukhetho lwalonyaka. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ngo 6:30 kusasa ekuseni. Igama uChris Gande lilaka.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.